vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu pa Warren Park 1 vanoti vafumobata jongwe muromo achida kukurumidza kuvhota asi zvakona ng'anga murapo achida. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kutoso vabata sezvo vanga vakabatikana. Asi mutungamiriri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema chema nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek.
Pakuvhota hakuna kumira zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu. Asi kumaruzevha tikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekumbunyikidza masapo nokuchiita siri pamutemo basi kuita madhesi ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati vakuona kuti mavhotera pano kutyora mutemo ikoko. Saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezek kuti hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kuti mavhoters.
Vachamisa vati zvisinei nezvimingaidzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda.
Asi chero vakaita sei Zimbabwe yarangarirwa naMwari wedu nyika ino yaane rogare takahwina tinotambira tahwina.
Kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muHarare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare. Vachamisa vati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzokundwa. Vachamisa vachangobva vari kukwikwidza kukuwadzana West vakamirira bato reZANU-PF vatauya mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru weZEC vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti.
Vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu pasi nova mutemo usingabvumirwi neZEC. Vamwe vanga vakatopeta regalia pasi zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kunovhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo.
Asi mukuru weZEC anoona nezvesarudzo pavhotera vachamisa vawili mate vati
kuuya kwavaita vachiuya kunova pamwita vanhu vakawanda paaria ini zvokuti zvaanga zvine disturbance. Asi isu sacho kuti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva ino tativapa mukana wekuti vavhote zvisinei nekutiiyana.
Vanyamubarwa Sheki vanovhota kuAvondale uko kwanga kusinawo mapepa ekuvhotera vaudza Studio 7
23 ranga riri zuva rinozivikanwa kubva kuZEC kubva kuthe day kuti munhu wesavhoti totauya kuti tivhote woudzwa kuti hapana ballot paper.
Ambuya Trines Ndaramasha avo vafamba kunzvimbo nhatu vachitsvaga zita ravo vakarishaya vati
ndokuya kuno kuke uku kuti haiwani ndaritsvaga futi ndarishaya saka ndatodzungaira kuti ndochiita sei kana vakandikanda kuti kure ini zvokumota yekufambisa handina ndoenda ne
kunze kwekunonoka kutumira mapepa. Mamwe mapepa ekuvhotera anga akakanganiswawo pachipesaniswa mufananidzo yeTCC neZANU-PF. Mumashoko kuvatori venhau SEC yati muHarare zvikamu 23 kubva muzana kana kuti 23% ndidzo dzavhura nenguva. KuMashonaland East SEC yati zvikumu 55 kana kuti 95% zvavhura nenguva zvimwe chetewo nekuMashonaland Central. Nzvimbo dzakurumidza kuvhura dzinonzi dzange dzichisvika zvikamu 75 kana kuti 85%. Vari kutungamira SADC mukuongorora sarudzo vaNevers Mumba vashora zvikuru nyaya yekunonoka kupiwa mapepa ekuvhota kwaitwa neZEC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti razivisa ZEC kuti ikasakurumidza kupa vanhu magwaro ekuvhota ichaiendesa kumatare. Mumashoko kuvatori venhau ZEC yati yakanonoka kudhinda mapepa sezvo panga paine nyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Vatiwo nzvimbo dzese dzanonoka kutanga kuvhota vanhu dzichavhurwa kusvika mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.